Vachitaura nevatorove nhau muHarare nhasi mukuru mukuru weQueen of Grace Zim Asset Trust vaEfrem Chizola vati kubviswa kwevanhu mumigwagwa vachakutangisa mangwana mangwana nenguva dza9. Vachizola vati vachange vachibviswa pakati pedhorobha ava vachaendeswa panosangana migwagwa inoti Samora Mashel naChinoi kuitira kuti vanotengesera vari ipapo.
Tiri organization inotevedzera mutemo kuvimbisai kuti mavendors akawanda emuHarare mamembers eQueen of Grace uye zvari kufarira chirongwa chekusumudzwa vachinoiswa kunzvimbo dziri permanent dziri designated for that.
Vachizola vati sangano ravo rakaomba homwe ichange ichiita kuti vanotengesa mumigwagwa vakwanise kukwereta mari kuti vakwanise kuita basa ravo.
Takagadzira homwe yemavendors kuti patichange tava kutredera mumasites aya vanenge vachikwanisa kunotora mari vachidzosera padiki padiki kuitira kuti mabhizinesi avo asimbe. Homwe iyi ichange ichitanga mazuva mashomanene ari kutevera. Tichakupai mazuva kuti kubva musi wakati taakuchitanga kuti vanhu vachinotora mari dziya, asi chandinokwanisa kukupai simbiso ndechekuti mari iyoyo yatovepo kare, it's now there. Takambenge takaisa mari aside yemavendors 60,000 but takazochiti ngaichikura nekuda kukuona kuti basa ratina riri hombe ndokubva taita homwe yakakura inokwanisa kukwana mavendors 130,000.
Asi vamwe vanotengesera mumigwagwa vakaita savamalvin manomano vati zviri kutaurwa neveQueen of Grace Zim Asset Trust hazvina musoro uye vati havasi kuzobva pavari kutengesera kusvika vapiwa nehurumende pekushandira pakanaka sezvakaturwa nedare repamusoro.
Zvakadaro hatizvitambire because vakadaro havana mvumo yekubvisa vandofungarirei basa rekanzwa. Ndini inofanira ngechiita izvozvo, saka kuti tii tingazvitambira kuti ivo vanouya seimwe trust kana kuti association inozoya kuzotibvisa isusu tiri anda imwe trust kana kuti association wofuti hai hatizvitambiri unless vatoti takutotanga hondo ipapo tingatoitangira ipapo.
Zvataurwa navamanomano izvi zvatsinirwa navadenford ngadziore avo vanotengesa vari pedyo nemahofisi ekanzuro yeHarare.
Zvitaura neQueen of Grace ndoasonge ndiri zvisikaite because maQueen of Grace maleaders emaland barons vakuchaja land mari isikati kwatodi tibhadhara, saka hatikwanisi kubva pano patiri pano because patiri pano tiri kubhadhara mari inokwanisa even $5 saka kwadotiendekekoko kune maland barons we cannot pay anything.
Amai Masiya Nyamweda avo vanotengesa vari pedyo nepano mabhazi paCopacabana vati nzvimbo dzavari kuda kunzi vaende kunotengesera dziri kure nevanhu vanokwanisa kutenga zvinhu. Vati havasi kuzobvuma kubviswa mumigwagwa mavari kutengesera vari. Amai Nyamweda vati vanotengesera mumigwagwa vese havakwane kwavari kuda kunzi vaende kunotengesa vari.
Izvi zviri kunetsa nekuti vari kungodaroka, vari kungoshandisa musangano wekuti zimaseti, asi zvakaoma kuti ini ndiende pane mumwe munhu achinondichaja mari yake yaanoda nekuti mese momuri kunzi inzvimbo dzevanhu. Isusu muno matakagara takangomirira kuti kanzurukana yauya yotibhadharisa toita se tosenzawo zvakanaka zviri free zvisina kunzi ndonzi kana kuti $15 pasuwa. $15 yacho handina kunokwanisa kuiwana.
Zvichakadai mutungamiri wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe vaSamuel Wadzai vakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisabvume kubva munzvimbo dzavari kutengesera vari kudzamara vapiwa pekutengesera pakanaka uye panovakwanira. Vawadzai vaudza Studio 7 parunhare kuti pane vanhu vanodarika 130 ezviuru zvevanhu vari kutengesera mumigwagwa yemuHarare chete vachiti nzvimbo dziri kunzi vanhu vanotengesera vari hadzikwane vanhu ava. Zvichakadai mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro isati yatora danho rekubvisa vanhu mumigwagwa vachiti kanzuro yavo iri kuda kutanga yavaka pachazenge pachitengeserwa nevanhu sezvakaturwa nedare kunyange hazvo vabvuma kuti nzvimbo iri kuda kuendeswa vanotengesera mumigwagwa ava nesangano reQueen of Grace Zim Asset Trust inzvimbo yakatarwa nekanzuro kuti vanhu vagonotengesera vari ikoko kana yagadzirwa. Dare repamusoro rakatura mutongo wekuti vanhu ava havafaniri kubviswa panzvimbo dzavari kushandira vasati vawanirwa dzimwe nzvimbo dzakanaka dzokushandira. Mamwe magweta anoti zviri kuda kuitwa neQueen of Grace Zim Asset Trust izvi zvinotyora mutongo wakatorwa nedare uyu kana pasina nzvimbo dzakati tsvikiti dzekuti vanhu ava vashande vari. Ukuwo hurumende inoti pane nzvimbo dzakawanda dzairi kusendeka parutivi kuti vanoshanda vari mumigwagwa vagoenda kunoshanda vari panzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.